A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 20th, 2018. We are looking at the cholera epidemic today and its impact on families. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Like we said earlier on, welcome to the program. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the cholera epidemic, which has so far killed 35 people in Harare, with more than 3,000 people being affected.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave kilohertz Monday through Friday at 8 o'clock. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kohla olesine yilo olabo mama olabesifazane. Sisithi asihluzeni bo mama. Don't forget we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Yes, if you're just joining us, welcome. But if you've been with us, let's get on. Today on the Women's Roundtable, we are looking at how women and their families are coping during the cholera epidemic, which has so far claimed 35 lives. PJ.
And President Mnangagwa yesterday visited Glenview, epicenter of the cholera epidemic, and pledged government's commitment towards fighting the disease. In 2008, over 4,000 people perished from cholera.
And today, PJ, they were running battles in Harare and other areas as well. I saw, you know, some footage from Chinoy, although there were no running battles between the police and vendors, as efforts to get them, the vendors, out of the city center was not well received. The council were trying and the police to get the vendors to designated areas, but this escalated into a battle. Let's take a look. We are seeing there what transpired in Harare today in the city center, where the police and street vendors were having a running battle. But we also saw in Chinoy and other places like Mutare that the police and Mashingo were also trying to get vendors off the street. So what are your views on the issue, PJ?
Yeah, kwasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7 a Voice of America sisakaza singapha e Washington DC konapha e Melika. Lamhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama. Sikhuluma kumbe ngathi sikhangela uqhamuka komkhuhlane owesihudo secholera e Harare wasabalala waya kwamanye amadolobho. Kodwa ke okuthabisayo ukuthi kobulawayo hayi ilomkhuhlane awukasabalali kangako njalo kuthathwa amanyathelo ukuthi kuvinjwe ukusabalala kwawo kuleli dolobho. Kodwa ke kulamanye amadolobho asesabelele lomkhuhlane kubomashingo usufikile, kubomtare ngale labo kuchinoyi usufikile. Njalo ke ukulwisana phakathi kwamapholisa lalabo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavendors. Kwenzakale eHarare libonileke umfanekiso okade ukhona lapho wokulwisana phakathi kwabasesipholiseni bencedisana lamapholisa kamansipala weHarare bezama ukususa labo abaphila ngokuthengisa ukuthi bangazathengisela ndawana yonke. Ngasikhathi sinye bonake abaphila ngokuthengisa labo besithi lifuna siye ngapi. Kwaba lokufuthelana okuthile kwaphoselana amatshe lapha lalaphaya kodwa ke amapholisa lawo ngakwelinye icele labo bathi bona bazama ukuthi bahlanze idolobho leHarare ukuze umkhuhlane wesihudo secholera ungasabalali. Ikho ke lamhlanje sisahlaziya ke sikhangele sikhulume lamacele omabili ukuthi sizwe ukuthi kambe yibo yini na imbangela yesihudo secholera njalo bona basitsheleke ukuthi bona imbono yabo ngiyiphi nxa lapho besetheswa umlando wokuthi yibo enye yembangela yokusabalala komkhuhlane owekholera ngoba idolobho leHarare okwamanje lingasahlanzekanga ngenxa yokuthi bona bathengisela ndawana yonke. So ke sobake lethuba njalo lokukhuluma labanye abesipha imbono yabo emazwe emagumbini amane omhlaba. Lingabe lise South Africa, lingabe lise Melika, lingabe lise Bilithane, lingabe lise Australia, eBotswana, eZimbabwe, silicela imbono yenu. Njalo kulabo ke abakhona enkundleni yokukhulumisana lokuzilibalisa eFacebook, sicela lisilandele ekhasini lethu eleVOA Indebele. Lisibulise liphatheke kuhlelo nalolu lishare labanye ukuze libukele lilalele libaningi. Njalo nxa ufuna sikuthinte ngocingo bhala inombolo zakho zocingo khona lapha ekhasini lethu eleFacebook eleVOA Ndebele.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu dambudziko rekholera iro ratiri kuona kuti pari zvino muHarare rauraya vanhu vanosvika ivo 35 asi hurumende ichitiyo iri kuedza nepainokwanisa kuitira kuti vanhu vasarambe vachirasikirwa neupenyu. Takaona nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishanya kunzvimbo yeGlenview uko kwakanyanyotekeshera chirwere ichochi chekholera. VaMnangagwa vachiti ivo hurumende yavo iri kutsidza iyo kuti ichaedza kurwisa dambudziko irori rekholera. Regaiti mbonzwa zvakaitika nezuro apo vaMnangagwa vakashanya kuGlenview. Apo tanga tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanya nezuro kuGlenview vachitaura ivo nevashandi vari kunzvimbo iyoyi panyaya yedambudziko rechirwere chekorera. Sekuziya kwamunoita mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakashanyawo kunzvimbo imweyo vachinoona kuti zviri kufamba sei pachinyaya iyo yechirwere chekorera. Asi dambudziko rekorera iriri kwese kwese tinoona kuti nhasi chaiye muHarare taona mapurisa vachikandira na makobvu nematete uyezve vachitemwa nevanotengesa mumigwagwa vachinzi ivo ngavaende kunotengesera kunzvimbo dzakagadzirwa nekanzuro asi vanotengesera mugwagwa vachiti kwete. Regaiti mbotarisa zvanga zviri kuitika nhasi muguta reHarare tozoenderera zvedu mberi.
Thank you.
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa zvanga zviri kuitika panyaya yehondo yekurwisa chirwere chekorera apo manga muri kuona vanotengesera mumigwagwa vemuHarare vachitandanisana nemapurisa taona vachitokanda ivo matombo vachiramba kuti vaende kunzvimbo dzavakagadzirirwa nekanzuro asi zvizhinji zviri kuitika saka ndozvatichange tiri kuzeya nezvazvo nhasi taonazve kunzvimbo dzakadai sekwamutare kwanga kuinewo matambudziko anga ari ikoko kuchinoi kwanga kuine zvako uyezve kumasvingo kwanga kuine zvako regai timboenda zvaitika kune kumasvingo nekuchinoi nekukwamutare
pakaita sepapi
anonga uchichingotsvagawo place inonga irina nekungoto tione kuraramisawo mhuri dzedu
sakaa zvinhu zvakamira se
zvakandooma hai zvakaoma
apo tanga tiri kunzwa mumwe mudzimai anoita iye zvekutengesa ari kwamutare achitaura nemutori wedu wenhau regai tenderere mberi zvakare tinzwe vamwewo vanoita zvekutengesa vanga vari kutaura zvavari kusangana nazvo
ndingasadza kudoka tinotowanawo kurarama kuchengeta vana school fees marendi nekuti vatipo kana kuti badharisawo kana pawiki imo munzvimbo dzatinobikira idzi hatina kutomboenda ndomaravanir tinotodaura kuti kana vakuru kungotibhadharisa ngavatibhadharisi tiri munzvimbo dzatiri
apo muri kunzwa mumwe mudzimai anoita iye zvekutengesa vari mumigwagwa apa vativo vanoita zvekubika sadza saka ari kuti iye aiwa dai hurumende yavabvumidza kuti varambe vachienderera mberi nebasa iri nekuti ndoriri kuraramisa mhuri dzavo regai tiende kuna meya veguta rekwamutare timbonzwa kuti vanga vari kutii nezvedambudziko riri muguta mavo
vanhu mafruits nezvimwe zvakadaro munhu atengeserwa fruit uya anogona tadza kunatsa kuziva kuti ndonorigeza kupi because mumwe anogona kutenga aine nzara otoera adya ipapo saka uchinonzi fruit iroro kana riine utachiwana hwekorera munhu iye atokwanisa kutapukirwa nokutotachinwana ivavo saka tiri kuedza kuti vanhu vedu vazhinji vese vakwanise kuenda panzvimbo dzekutengesera dziripo dzakagadzirwa dzinenge dzine utano hwakakwana dzekuti dzinotarisa kuti dzine mvura kuti munhu akazotenga furutrak anokwanisa kuenda unorigeza zvakare vari patengesa masadza vaya vaya tiri kutarisa kuti panzvimbo dzavo ngadzive dziri nzvimbo dzakaongororwa dzinoita kuti atleast panguva inei hongu nzara iriko hongu zvimwe zvese zviriko zvinogona kunge zvakatarisana nazvo asi panguva yatitombotanga takatarisana nenhau yeutano
apo tanga tiri kunzwa kubva kuna meya weguta remutare vachitarisa nenyaya yedambudziko vari kuti ivo vari kuedza kurwisa kuti pasawanikwe chirwere ichochi chekorera chichipararira muguta iri PJ
lapo ke sibona imifanekiso yamavhidhiyo yavaphila ngokuthengisa besedolobheni elemutare sazouzwa ke umeya ngumeya wemasvingo umbe wemutare
mutare
yewemutare ekhuluma laye ngemisebenzi abayenzayo ngamanyathelo abathathayo ukuthi balwisane lokusabalala komkhuhlane wona lo wekholera kodwa ke sizaphindela emuva kancane siyekhangela okwenzakale eHarare lamhlanje kube lokujikelana kwamatshe lokunye belwisana abantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni yaseHarare lamapholisa aweZRP bencedisana labe abekhansili kodwa ke ngaphambilini abekhansili yedolobho leHarare bake balandula ukuthi kube lola lokhu kulwisana yikho ke intathele zindaba yethu ukhulume eyestudio 7 ikhulume lomunye obone iziphithiphithi zonke lezi zisenzakala sekujikelana angamatshe phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa laba phakathi kwedolobho leHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi esola ke inkulumo yeziphathamandla zikamasipala ezilandula ukuba kulalezi zimpi esezithe ezaba khona eHarare.
Angiyizwisisi ngoba abantu sibabonile, asikhulumi ngento engenzakalanga, sibabonela abantu begijima lapha kumatasatasa kulamaroli, kusho ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani tesu sabantu lava, but indawo lapha bafanele ukuthi baye khona nayingela zambuzi nayingela manzi nayingela labantu abafika khona ngale kebe kuthiwa abantu benze njani. So umongameli we Harare nxa esithi yena akakwazi ukuthi laba abaxotshaniswa ngamapholisa lani lani ngabangaphi, akusincedisi khona lokhu ngoba akwenzi ukuthi enze ngani ngakwazi lutho zona izinto ezinjengazona lezi zisenzakala ebantwini abayibo abakhokhelayo. Kunokunye esingabe singakuzwisisi khona lapho ukuthi kanti uminister uyakwazi yini lokho okwenziwa ngamapholisa la mapholisa ka-City Council. Akusincedisi ukuthi sibe sisizwa uminister ekhuluma okwakhe ingani izinto zonke ziright, umeyala esithi haya abathengisayo ebuthini esikhuluma labo vele konke kuright sebezahamba lapho kumele beyethengisela khona. Kodwa abantu sibabona bethathela izinto zabo ilanga livalele lishisa linje. Kufanele ukuthi abantu bebe honest ukuthi be isituation leyi idilile layo kuhle abantu bancediswe laba abasikhokhelayo labo besikhokhelela endleleni engcono engathuthukisa ilizwe. Ukuqholo zokuphinde kaningi kakhulu ngoba nxa umuntu engumkhokheli engatholi isikhathi sokuthi azwisise izinhlungu ezehlela abantu abathengisayo laba ebelonke phonga ukukhuluma nje okungama statements okungelani lezinto eziqathekile eziyazona lezi.
Yelawo ke bekungumnumzana Nkosi Khona DVD obekhuluma lentatheli izindaba ye Studio 7 uMavis Gama eHarare ngemva ke kokuphendula iphendula ke imbuzo kumbe ngithi imibiko ekade iphunyiswe ngumeya ka-council weHarare lezinye iziphathamandla zaseHarare besithi bona hayi akula kulwisana okukhona phakathi kwabathengisayo lamapholisa. That was Mr. Nkosinathi Dibidi who was talking there, marvelous. He was basically responding to some statements that have been out there in the social media as well as in the media that the mayor of Harare and other officials of Harare are saying there's nothing like any battles that occurred in Harare between the vendors and the police.
Well, we are actually going to be having the mayor on the program, so we'll ask him to actually give us a take on what really happened. But we have an in-studio guest with us. We are so privileged, PJ. We have an in-studio guest with us who actually can give us, you know, a closer look at the situation in Harare because she herself was in Zimbabwe, in Harare, running as an aspiring MP. Welcome to the program. Well, should I say honorable or not? But Mushare Chioniso Mpofu, Tok Chingamizai Pachirongwa, Uyeje Titsananguro Kuti Shakafamba Sei, Mkwenda Kwamakaita Ku Zimbabwe, Uyeje Kukukwiza, Maikukwiza Murikupi, Zija Makao Napanya Eyo Ye Koler.
Maita Inu, Makati Vanavi Zimbabwe. Ndakano kukwiza ku Sengeza West, ndiri MP, nchidauta MP. Zvinhu ndakaona ndakudzoka back kunyaya yekorera yamataura ndakatomboita a video ye sewage zvandakaona way before this outbreak of cholera because inini semunhu wanesi ndozvinhu zvakatanga kundibata pandakatanga kuona masewage anga kangozara everywhere saka ndakatozomboenda ku council vanga vakutondiziya chitambuya matodzoka futi ndichinonetsana nautende munogadzirisa paripo panenge pane masewage ayaya. Problem ya ndakaone ya kanyanya ndiye kuti iwo they say kuti varikuedza kugadzira. But mukatarisa kuti chitungwiza yakava kwa kudara. Population ya chilanga isiri zvairi yezvinezvi iri kukura. Asi hapana matano arikuitwa kuti vagadzirise sewer system yedu kuti accommodate vanhu ivavava. Saka indrome chingo besta vanda vanogadzira zvechokwadi after a week yotodi yotoputika futi because it cannot hold pressure yechi yevanhu vawandisa. Saka but pane zvimwe zvakanyatsorwa zvenegligence. There was a place yanga yakatosiwa yakadaro pasi na yatove green vana vachitongojamba ipapo. Saka ndakazotora vana vemunharaunda tikavapa mari vakanogadzira nichiedza kudzidzisa vanhu kuti ngatitege kungomirira council chete zvimwe zvinotogona kuzvigadzirira tega.
Mm-hmm. Mm. If you can tell us that in English, what drove you to go to Zimbabwe as a young woman? You know, you've been here for a long time, but you actually made your way to Zimbabwe and contested. You were running, you know, to become an MP. Tell us about that journey. And also, you said you foresaw this cholera epidemic way before it happened. Tell us a little bit about that.
Okay, I wasn't planning to go to run. But I was an activist, or I am an activist. So I was hoping to see more women coming up to stand up for the challenge, to see younger people coming, especially in my constituents.
Mm-hmm.
But then when I realized that around May, the people who were coming up to run for MP, there are people who have been there before. They've mm-hmm. run before and they've not done anything. So I spoke to the people at home and they started inviting me to go and run, especially people in the church. That's when I decided, you know what, I'm going to do it.
Mm-hmm.
I know I might not win, but at least if I manage to show the young women that mm-hmm. you have to be aggressive and then tell the people or teach the people or educate the people mm-hmm. on what they need to do, especially the young women, not to just look at a problem and just wait for somebody else to do it.
Mm-hmm. Mm. PJ.
Yeah. Pamaka shika ku Zimbabwe. Makakwanisa here kushandirana nevamwe vagara varipo uye vakakugashira ise semuna aibva ku diaspora
vanhu vazhinji semwana akakurira muchitungiza muzengeza kuzengeza 3 ndakatanga kugara ko ndiri form 3
mm-hmm.
Vazhinji vemunharaunda medu vakandigashira nevamwe vasiri vemunharaunda madzimai mazhinji akandigashira asi dambudziko rakanga riripo ranga riri kuti vanhu vazhinji munoziva kuti chitungiza EMDC stronghold
mm-hmm.
dambudziko rakanga riripo ranga riri kuti vaiti madha dema muya marana muri ku MDC
mm-hmm.
because ivo vaingoti chavaida kungoti ma MP e MDC ange akawanda saka kuwina kwangu it meant kuti one down ye MDC
mm-hmm.
but ndakagashirwa zvakanaka zvakanyanya zvinasingafungidziri
Mm-hmm. Tombodzokera panyaya yedambudziko rekolera matimimi muri mukoti saka zvamira zvakaita zvakadai chii chamungayambire vanhu vangaite sei nyanya madzimai vane vana vanotambira mumvura iyo yamataura kuti kunzvimbo yamunobva yechitungwiza nekuzengeza mvura iyo yechiriko yemasuweji chii chingaitwe nemadzimai vachi kuti vaedze kudzivirira vana
chiripo zvakaoma asi kutongoedza kuti pavanenge vawana mvura kuti mvura hakuna
mm-hmm.
ngavadzidzise vana kugeza maoko kuti vana vanofanira kugeza maoko haufaniri kudya chinhu chisina kusukwa vovadzidzisa izvozvo tine foundation yedu Susan Muriwa Foundation
mm-hmm.
vari kuita awareness pamwe chete neinonzi chitress ye chitungiza Residents Association takabatana kuti tidzidzise madzimai kuti weita sei nenyaya yevana but dambudziko rakanyanya nderekuti mvura yachona hakuna
Mm-hmm.
Saka panozobuda mvura pepe inobva yanodhushura futi masoja omva aputika saka inoramba ichimuita merry go round madzimai vanoedza kuti vagezese vana batai vana zvakanaka kubika kusuka zvinhu sezvana maapples ndichechedza kuti vaite saizvozvo vasagira vanachotambira panze kune masuweji kwacho
mm-hmm. mm. Pite.
Yeah, unkosazana achioniso mpofu sivele tuba lokuti asethekelele lapha ema studios ethu awe studio 7. Yenake unkosazana mpofu uke waba lethuba lokuya eZimbabwe enyangeni ezedluleyo uqaliseni komnyaka ngabo May anje. Yeah, ube khona ngale wasefika khona ngale wasebona ke ukuthi kulapho ke kade sokuqiniswa umkhankaso ukuthi abantu bancintise bathole izikhundla kuma council bathole izikhundla edalele parliament laye waba ngomunye wabagcina bencintisa befuna ukumela izengeza edalele parliament kodwa ke hayi kasaphumelelanga ngimbuzile ukuthi kungani engaphumelelanga yena uthi okunengi oyimbangela enkulu ukuthi yena wahamba wancintisa ezimele engangenanga ebandleni eliphikisayo kumbe kumanyano weMDC Alliance onguyo owawulabantu abaningi kodwa ke usizi ukuthi kwakungelabo abesifazane abaningi ikho ke wazama ke ukuthi ancintise njengowesifazana ukwenzela ukuthi aqinise kumbe upha ithemba kwabesifazane ikakhulu amantombazana abasakhulayo ukuthi labo bangayenelisa balalo ithuba lokuthi bangene kwezombusazwe bancintise ezikhundleni zona lezi engakuphendula ukuthi ikhathesi mukushanda kwamakaita vanhu vave neruzivo here rwekuti tinogona kuzviitira zvimwe zvinhu tisamirire kanzuru chete
hongu vave nano ndinda ndozvandanyanya kudzidzisa izvozvo kunyanya kuma youth edu ndandine youth development program yandanga ndatovarakidza tinditone nzvimbo mbiri imwe yakanga iri kuzengesa 3 yavaitivo panorizara mvura ine drainage yakavharika ndikavaudza kuti izva zvinene kanzuro takatora ma youth aya tikachera vakavhura drain area and then obviously tozovapa mari vana vacho tivaitawo basa saka vanga vakutotaura vega kuti dekanzuro ichibvuma kuti kana tine dambudziko ratinge taona votivigira zvinodiwa kuti tishandise toita tega ivo varipoti pamunhu wana anosupervisa saka mayouth vari prepared kushanda nekanzuro but hazoti kanzuro ichashanda nevana here zvakanaka
uyezve tinoona pari zvino muzvare mupofu muri kuedza kubatanidza mari yekuti zvirongwa zvamakatanga kuZimbabwe panyaya iyo yekorera zvienderere mberi sezviri kuitwawo nevakawanda pane magrupu nyanya ipapa paFacebook zvimwe zviri kundifadza kuti pane magrupu akawanda vari kubatanidza mari tinotarisa kana vana paushamwari hwedu tinoyanana zvedu tiri ikoko but naivowo vari kubatana semadzimai kuti vatumire mari kuZimbabwe kutengwe matablets nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuita imimi muzvare mupofu
Ndakatanga ndatenga tengi remvura riri pamba pedu yezvino izvi ndakatenga nemari yangu iroro asi izvezvi ndakabatana nevamwe vakazotanga kuuyawo paFacebook vamwe vanitombovazivi vari kutumidzira mari kuti titenge matengi nekuti dambudziko remvura even kana korera ikapera iye zvino izvi richaramba ririko nokuti mvura hakuna mvura ichitungidza inobva kuHarare ende mvura ichona hakuna saka takaona kuti zviri nani tiite a long term plan while chitungiza uHarare vachigadzira kuti vatigadzirire demu ndo the main solution kutigadzira demu redu rinotipa mvura vogadzira masuweji but in the meantime taungotwedza kuunganidza mari kuti tikakwanisa kutsvaga pane mange pane zviborani pese paya tikakwanisa kuwana kana matengi maviri kana matatu toamaunta ipapo totenga pump toisa matep kuti vanhu vanenge vakutora zvanga zvandana zvichibuda paTV apa vona kuti vachitora mvura ipapo I think izvinhu zvingatibatsirawo kwemakore anenge achitevera tatoendesa tengi 1 rand ndakaendesa ranga riri kumbarariya rakuendeswa kunonzi kunhano kuSt Mary's kunyatsime
makambosvika here kuGlenview uko kwanyanyotekeshera dambudziko iri rekorera pane zvamakaona here zvakasiyana nezviri kuchitungwisa kwamunobva
ndakasvika kuGlenview muna July ndichangoenda ndichitoenda kumba kwasisi vangu ndangoona zvekutsvina handina kuona sweji pandakaenda pachona ndaitoona sekwanga kuri nani dhani kuSt Mary's dhani kuchitungwisa chitungwisa iri wese zvangoitika kuti kwari yatangira kupi kuGlenview zvokuti ndinototya kuti tikasa container kwari kuGlenview zvikaita wese kuchitungwisa nesituation iri kuSt Mary's kuna na unit D kwaseke then I think it will go out of control
So maybe tell us what's the way forward. We saw the city mayor, especially the Harare mayor, saying he's inviting the public to come up and, you know, give suggestions for the first 100 days that he's in office. What's your suggestion from what you saw on the ground to contain this cholera epidemic?
I say heads off. I salute that guy. Vakatondi invite awo ndiri mukomitee yavo yekuHarare ikoko yekuti toona kuti ngaita sei nenyaya yekorera which is one thing chandakafarira havana kuzviita political party vakazviburitsa kumunhu wese. I think that's a plus. So I think chinhu chikuru chatingada kuti tinyanyoita iye zvinezvika kuona kuti notiye zvimatibiri sanzi ari kushaikwa yekuti aiswe mumvura atove mashoma kudhara. Saka constant supply yemvura inotodiwa. Cholera awareness kuti vanhu vanodzidziswa toita sei zvinodiwa. City Council yachona anoti vachawana mari sei kuti vaimprove mapipes edu, drainage yedu nemasuwa system edu. Is obviously my long term. But pari zvino izvi iyo nyaya yekungodzidzisana nekuti mamvura vanhu vapiwa mvura vadzidziswa mashandisirwo I think ndozvingatodiwa ndisingazive manje kuti shortage mushonga vachaita sei nokuti kuchitungwisa nhasi the whole day mvura yanga iri kukumba but vanokwanisa kupa vanhu kuti vashayiwa yavanoti water guards vaenda kwachikwana vaenda matm kwaokay kuzengeza 3 zengeza 2 kwakusina saka yatove shortage iyoyo kuti tinzi tichatora kunoku kana totsvaga kunoku isusu ndikunzwa kuti it's not easy kusenda kwendisa kumusha. Saka tichatoungana zvakare kuti way forward ndeipi.
Mm-hmm. PJ
udubo olukhulu eHarare akati olengcekeza kade vele njengomuntu owaziyo oke wethekelela eGlenview lapho uqalise khona umkhuhlane lase Chitungwiza ispecial ikakhulu emzini we St Mary's ingcekeza imbi kakhulu njalo udubo lolu luphambili ukwedlula kwamanye amadolobho kumbe kweminye imizi yonke okuthi vele abantu bonke abazimizi yomibili bebecabanga ukuthi icholera izaqhamuka eSt Mary's hachi eGlenview but kunga njenga ngo 2008 waqhamuka njalo eGlenview awuzange uqhamuke eSt Mary's ya lapha kungenela kukaNkuluNkulu ngumusa weNkosi sibili ukuthi umkhuhlane ungasabalali eSt Mary's yikho ukuthiwa uNkosazana Mpofu ukuthi yena ke wethekelele eGlenview wethekelela njalo eSt Mary's kodwa ke udubo lukhulu kakhulu ukuthi vele khathesi babamba inhliziyo bahlalele evalweni ukuthi ungavela uqhamuke eSt Mary's isilinganiso kumbe inani labantu abangabulawa yile umkhuhlane lingaba likhulu kakhulu ukwedlula elikhona okwamanje.
Regate mboenda pa Facebook page vedu chioniso aiwa murikuwa na thumbs up pana Nathan N. R. Fraser chicks arukuti chioniso always on point as always sakamba takawira January and thank you for the information Godfrey Mazembe arukuti tifone rei Manu weka nyaksans akuna rule of law garai pasi Manu weka nyaks arukuti ufte hello chioniso Boaz Jaya Guranzi ibo vanungava teveze mite mondo funga warukuta uranyaya yekudzi ngwa kwa kuri kuitwa vanotengesa mumigwagwa. Godfrey Mazembe ari kuti fonai Steven Nyakudya ari kuti fonai kana pane madzimai akateerera pindai muchirongwa mubva manyora namba dzenyu pano tifone kuitira kuti mutaure panapa na honorable tichangoramba chivati honorable nekuti dzimwe dzenguva munguva inotevera zvinogona kuita. Tombodzokera mopinda manje mopfeka heti yenyu samukoti. Toti isusu munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere icho chekolera uyezve anofanira kuita sei.
Kazhinji kacho nitaka kupera simba. Kuta kana otaka kutonzwa mudumbu otanga kutochaya. Ndaitaura nemumwe munhu ezuru achitanzi vanhu vakungoendawo zvemahara. Zviri nani, hanzi better be safe than sorry. Zviri nani kwangofunga kuti handisi kunzwa mushe ndaita manyoka iri chirwere wadya mbodza zvako. Enda unonzi ikoko haasi manyoka, haisi kolera. The best thing kutongomhanya woenda kuchipatara. Kana uchiri kumba musina kuwana transport gadzirai mvura muchitaimbo iva nemvura yataidziiswa kugadzira kudhara yesugar salt and sugar solution iya momwa vamwe vari kutaura zvandisandina zviprova zvangu yekuti munogona kutora mvura moisa ash
madota
kana chako moiregera yodi yogara pasi momwa yepamusoro iyai ii ndakazvinzwa kuZimbabwe ndakatrainera kunoko saka handizo kuti ndezvechokwadi here but ndizvandakanzwawo zvokuti I think zvimwe zvamufanira kwanisa kuita muchiri kumba musati maenda kuchipatara ngati hakuna ambulance kakumba hamungamiri kuti toita sei mufanira kutombozvibatsira muri mega kuti mwana noti the main thing kuti kuavoid a dehydration noti manyoka yanopedza chi mvura mumuviri saka zvabati imwedze kupa mvura kune mwana kana kune munhu mukuru.
Wathi ngibulise esilabo lapha abasilandelayo ababukele lapha kusakazwa enkundleni yebulenjini Facebook kuviwo yindebele ulo Robert Ndlovu uthi ubukele uPetronella Moyo uthi salibonane basakazi bethu ngibukele ngise Gaborone kwele Botswana. UCaroline Sibanda uthi linjani lonke ngibukele ngise South Africa ePretoria eSunside. Unjani kona ngapo Masibanda. Msunduzi Ndlovu uthenana na hi back. Umkhululi Inkosi Mlomo laye ukhona uyabhayibhisa la mina ubhayibhisa back. Tichaona makhaza uthi hello back. Isaac Ngoma uthi ubukele uDorin De wa Moyo uthi ubukele Mark Vuma Balanda uthwali ngaposta lokho. Okay. Sikupostile kumbulani Ncube uthi hello back. Umkhokheli Inkosi mlomo laye uti ubukele Cyprian Dube mkokeli inkosi mlomo kutwaya sicela litolike please akusazwakali umampofu kutwa ungumampofu bani ongakhulumiyo isindebele
ngiyakhuluma isindebele
yebo
angiyabayiza
Priscilla Mtungwa Ndlovu uti hello back sinanzeni Ndlovu kutwa salibonani mkokeli inkosi mkokeli kanya ngani vele kuthele lokho ebhala lapha lalapha ya Timan Moyo salibonani ngibukele ngise Oxford UK faka inombolo zakho kona lapho sikhulume lawe xa ufuna ukukhuluma lawe emsakazweni we Studio 7 Edman Tim Tayisi hanzi ndiri kuona yebo lamnya kubona
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yedambudziko rechirwere checholera icho chatora upenyu hwevanhu vanosvika ivo 35 asi government iri kuti iyo iri kuenderera mberi ichitsvaga nzira dzekuti dambudziko iri risarambe richiuraya vanhu munyika asi tine rombo rakanaka nhasi tina muzvare Chioniso Mpofu vanga varivo muZimbabwe panguva yesarudzo uyezve vakaona dambudziko irori risati ranyanya kutekeshera. Todzoka kwamuri tichiti saka takatarisa takanzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro pavakaenda kuGlenview vachiti hurumende ichaedza zvese zvainokwanisa kuti igadzirise zvinhu. Zvii zvinofanira kuitwa nehurumende pane zvamakaona zvamunga kutomboti manga murimi makavhoterwa imomo muconstituency iri anetse maiti chii?
Ai ndaitomboti kuna Mnangagwa chekutanga Maria maendesa kundego kudema matipa zvinyu tashandisa yendege kuendesa kuna Grace Air. I know that's besides the point. But I think the best thing is ngati improvei muma hospitals medu, muma clinics medu. Ngavaise mari yakawanda kuma councils uku, local government. Kuti vagadzirise ma clinics. Vagadzirise sewage, masewage. Hakuna. Saka vanhu vanga gadzirisa vanhu vakaziva vakave ne awareness yacho but mukaramba muchingoita maswedge achamba chingopaduka every day it's bound to happen kuti pano wana kamukamwana kanongonotatapurana nako kanenge asingazivi ndirimboti vamwe vanhu vanenge vachembera vaivai ndirimwe vanhu vanorwara pfungwa vaivai zvoti ndikam kavadzidzisa havazvinzwisise saka chikuru chavanofanira kuita ndechekuti ngavaite kuti ma clinics edu ngave nemushonga for example kuchitungisa pa kansi lakuchitungiza havasitombori prepared kuti kapakaita problem yekorera zvofambiswa sei. So ndozvinhu zvavanofanira kuti vange vachitarisira izvo vachigadzirisa izvo kuti ma resources ngaendeswe kuzvinhu zvaka ma places akadaro iwaya.
PJ.
Kule kulava tatayo amanyathelo abaphakachana ngiboneke okuthabisayo kakhulu ngokulwisana nalalo umkhuhlane owe cholera kube lamankampani like aba oEconnect labo bafakile imali esikhwameni esibunjelwe ukuthi sibuthanise imali yokulwisa ukusabalala kwalomkhuhlane kodwa ke kulabanye njalo abantu abazinikeleyo ukuthi baqoqane balwisane lalo umkhuhlane kulenhlanganiso ebunjwe ngabase UK bayincedisana ukuthi babuthanise imali yokulwisa umkhuhlane kobulawayo abayithena i-diaspora doctors lamanesis abongi abalokhuza abalwisayo lo mkhuhlane ikho ke siyakhuthaza ukuthi abantu bonke njoba kufonywe isikhwama sona lesi esikhona ngkhaya eZimbabwe esokuthi umuntu wonke idola sibili liyenelisa ukuthi lincedise nxa abantu bonke bengakhipha dola si 12 million kumbe 13 million nxa sonke singakhipha dola siyathola i 13 million nabaphandle kwelizwe wonke singathola imali enenge uchilo unkosakazana Mpofu ukuthi bona ke bakhuthaza ukuthi akasiye yedwa ukuthi izimali zona lezo ezichaphazwa ngabakuhulumende Bechwana betata indiza mchina behambisa ngale ngako unkosikazi Grace Mugabe. Ebethenga izimota zama MPs ezaba ma cabinet ministers lezinye iziphathamandla zikahulumende. Nga imali yona leyo ithathwa iyelwisana lomkhuhlane. Prioritize.
Yes.
I priority yethu. Kukhanya ngani itshekile itshekile okwamagama kodwa ke okuthabisayo ukuthi uhulumende usechilo ukuthi hayi kaseyi kuthenga izimota leziyana usakaqale alwisane lomkhuhlane we-cholera.
Tisatenderera mberi regai timbonzwa zviri kuitika kwaMutare. Pane madzimai ano kumasvingo kwaMutare taona madzimai anga ari pavhidhiyo regai timboenda kumasvingo kune dambudziko ikoko chioniso uyezve takatoona vamwe vagari vemumasvingo vachikurudzira kuti dai kanzuro yataura negurukota rezvedzidzo kuti vana vasaende kuzvikoro hameno tichadzoka kwamuri kana tapedza kutaura zvatiri kutaura kuti munoona sei nyaya yekuti vana vambomiswa kuenda kuzvikoro panguva ino yekorera nekuti vanga vachiti hakuna mvura uyezve vana dzimwe nguva haugone kuvarambidza kuti vamhoresane kana vaite zvimwe zvinhu zvinoita kuti chirwere ichitapurirane regai tinzwe kuti vekumasvingo vanga vari kuti chii.
Zvinotibata pakati pemoyo chinotinyaya kuchirwadza ndechekuti mapurisa achiuya nekanzuro achizotitorera vari kuti ivo vakatumwa naprezidendi kuti vazotishungurudza isusu vamwe tiri shirikadzi tine vana vatinawo mudzimba nherera dzinoda kuenda kuchikoro dzinoda chekurya kuti nherera dzandinadzo dzirye dzinde kuchikoro chinobva pamusika kana vakandidzingirira vakanditorera zvavandinenge ndahodha izvozvo pamwe ndandokwereta mari kuwizrod ndoibhadhara nei vana ava vacharya nei mapurisa aya anototisakatotirenerwa izvozvo ko isu tisina varume torarama seivo vana vedu vorarama sei ipapo kuenda kumabhawa kwachona vanhu vanondorohwa ikoko isu kumabhawa hatidi tinoda kutengesa tichemberewo pamusika ivo purezidenda vatichivavhotera takati vagotidzingirira here
isusu tiri kuomerwa mapurisa chaivo zeta rapi vana shefu vacho ndovari kutouya patiri vachitidzingirira vachiti hatisi kuda kuona munhu nokuti nyaya iyi yakatobva nekuna purezidendi saka isu tiri chirikadzi tinochengeta nherera hatizi kutobatana napapi uye zvinorevei ndozvavakatirenigwa here mapurisa kuti vanouya vachizosunga mavhenda nyangwe ivo purezidendi vanoda kuti tirarame sei ngavatipe zvokudya tiri kudzimba kana zviri izvozvo vanoona kuti isusu nyaya yacho yokuti kwai korera nechiichi asi havasi kusenga marara vari kungogwisana nama
vatora zvinhu izvozvo vanotora vondopisa vorasha ivo votozoona vamwe vekukanzuro ukoko votora vachienda nazvo kumba kwavo manheru votovaona mumota mavo munotova nezvinhu zvavanondorya futi uye futi vakutirambidza futi kutengesa munzvimbo yakaita senharaunda dziya dzekumaruzevha kuenda kumashow kuti tiwane kuraramisa tine vana vakapedza zvikoro mayunivhesiti hakuna mabasa ekuti vana ivavo vakwanise kuenda kunoitwa pedza fomu 4 fomu 6 ndinongova navo mumupando ini ndato murume wakafa ike zvinozve vana vaivo ngoramba vachingovamo baba vavo vakapedza chikoro vakavesiya vava vapedza kuvapinza zvikoro vakangogara ndavanguva nemasvimbo rume mashirikadzi votohura vana vaya hakuna mabasa.
Apo tiri kunzwa vamwe vanoita zvekutengesa mumigwagwa kumasvingo vari kudya marasha vachiti ivo voita sei nekuti vana havana mabasa uyezve vari kutaura kuti vakutoita mabasa echipfambi nezvimwewo vari pamba ipapo nekuti hapana mabasa ekuti vaende saka vari kushungurudzika vachiti dai hurumende yava munangagwa yambomira kuvamisa kuti vaite mabasa avo ekutengesa vari pamusika mazvinzwira. Asi ndiri kunzwa kuti tina meya Gomba vari pano yekuHarare regaiti vatore nekuti nguva yedu yakuda kudyanana. Hallo honorable mayor.
Hello makati zvenyu.
Aiwa tiri wadi tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda.
Ehe tiri kuona muHarare mumaita dambudziko rekorera. Ameno mungatitsananguroo pataona zvanga zviri kuitika nhasi taona mapurisa vachinetsana ne vanoita zvekutengesa mumigwagwa. Pane zvamungataurawo here pane zvaitika?
Isusu sekanzuro tangonzwawo kuti mapurisa ezetarapi anga achinetsana nemavhenda hatina kunyanyoda kutsvaga hedu nyaya yacho kuti yakamira sei nekuti tangofunga kuti nyaya dzevaviri vanga vachinetsana isusu tanga tiri mushishi yekugadzirisa nzvimbo ndatoda kuti mavhenda edu atengesere kucoca-cola pana Coventry National Sports Stadium kwatiri kuti vanomuba kuyazotengesa ikoko here mutengesi kwatichaisa munzvimbo mashedzi mvura yekunwa nekushambidzika matoileti nezvimwe kuti vanhu vawane dzekutengesera. Tiri mucheche kudaro ndopatanzwa kuti mavenda mukati mekuta anga achidi anga achimhaisana mhaisana ne mapurisa.
Saka zvamira zvakadaro Meya Gomba, remangwana richafamba sei? Nekuti tinoona kuti dambudziko iri rekorera richiripo. Zvii zvamuri kuita sekanzuro? Nokuti munenge muri kuti hamusi kudyidzana nemapurisa panyaya iyoyi yekuti vanotengesa mumigwagwa vabudiswe mucity center.
Dambudziko rekorera rinogadzirwa kana tichinge tagadzirisa mapaipi anoendesa mvura kuvanhu. Tikenge tapaura dhamu rinonzi Kunji nemusami kuti vanhu vedu vawane mvura. Kana vanhu vedu vakashambidzika zvakare, kuti kana vasabate chikafu chinenge chisina kugezwa, pane matanho aripo eutano anofanira kunge achitedzerwa nevanhu. Saka matanho iwayo akakosha. Mukaona kuti korera yakatanga sei, yakatanga pabhoho rakacherwa paseri pefamasi yemubepatichagariko. Bhoho iri rakacherwa mamitas mashoma kubva pane sewage pipeline yemusito Harare. Nemhaka iyi zvakaitika, uyu muridzi wefamasi uyu akanocheresa bhoho haana kuya kukanzo kunokumbira kuti ndipewo mamepu enyu anoratidza kuti mapaipi enyu suwa anofamba sei. Saka akachera bhoho rieriya, achera bhoho rieriya ndokupa vanhu mvura kwemakore achimboti mvura yedu yakachena yamba pasi payapaya. Pari kuita yatinoti sipeji, mvura inenge ine tsvina iri kubuda mupaipi ichienda kune bhoho rake raakachera rere. Saka zvinhu zvakadaro zvinoitika. Vagari vedu ngavanzwisise, kana tichitaura isisi kuti ngavanwe mvura yesito Harare, vasatsvage matsime.
Meya Gomba, imbobatsai makadaro. Tina Muzvare Choniso Mpofu vari pano, vanga vari kuHarare, pane zvavari kuda kutaura. Pindira yenyu Muzvare Mpofu.
Makadi Meya, ndokutendai zvikuru zvamuri kuita. Totenda Meya. Ndobvumirana nemi zvamataura kuti vanhu ngavanwe mvura yamunovapa. Inini chazvo kuchitungwizaka, mvura inouya kamuchete pasvondo. Saka uyu pharmacist uyu ndotomutenda, akanga achida kutobatsira vanhu, zvakazongoshata zvazvo kuti pakazoita izvi. Ndoisa mhosva kukanzuro. Zvavakaona pacherwa pavakaona pacherwa bhoho irorero, vakaita sei kuti vamustope? Vakasiya zvakadaro.
Okay. Tinoti maprivate properties handisi. Saka atinoti maprivate properties, ukaisa chinhu chako paprivate property usina kusika mutemo unoti kana uchichera bhoho unofanirwa kusika munofanirwa kufamba nemaprocesses aunokliwa kuti ungochiende. Hauti kanzuro ndo inofamba ichidongorera kuti aisa bhoho ndiani aisina kuisa ndiani. Iwewe unorequesta kukanzuro nekuzvinwa kuti ndiri kuenda unoisa bhoho rangu. Zvisinei, ndoda kudzoka bheki panyaya yenyu, nekuti izvi hazvina kuitwa. Ndoda kudzoka bheki panyaya yenyu yekuchitungwiza. Dambudziko riripo izvozvi izvi nderekuti Harare iri kutotadza kupa vanhu vayo mvura nemhaka yekuti tiri kutopa kuchitungwiza. Ende mataura zvakanaka mukati mvura yacho haiuye haiuye, ende tinoblema kanzo. Ndo pane problemu yese, ndo saka nyaya yacho isingagadzirisike, because imimi munoblema panhu pasipo. Nyaya yekuti chitungwiza haishaye dhamu rayo remvura yekunwa hainei nekanzo, hainei nesito Harare. Nyaya yekuti chitungwiza ine mari inosvika kuma12 miliyoni yaisi kutobhadhara sito Harare ichiwana mvura shoma iyoyo yamuri kutaura yaane makore isingaibhadhara. Asi vagari vemuHarare vachishingirira kuti chitungwiza iwane mvura iyoyo shoma yamuri kutaura ichipurifaiwa nemachemicals evagari vemuHarare, zvinofanirwa kukuratidzai kuti Harare for makore akawanda yanga ichirera mamwe mataunzi akaitenderedza. Naizvozvo kana mvura yatinowana muHarare mudhamu reHarare reLake Chiwewu, ndofunga munoziziva kuti dhamu iri nderesito Harare, 87% owned by the sito Harare. Dhamu iroro reLake Chiwewu iroro rikanga richipa mvura Harare chete, hatiite dambudziko rekorera. But tinozosungirwa isi kupa chitungwiza, Norton, Zvimba kuSnake Park, Ruwa, Epworth, mese muri kuwana mvura imimi kubva musito Harare. ende tikazvipepeta tikazvitarisisa toona nese mune zvikwereti kuzvitovharare zvamusikabhadhari tazvitarisisa futi fedha nese munobvuzoti sitovharare iri kukanganisa isi kuti pamvura yakakwana ndeiti imba ingazinganirwe zvakadaro inoramba ichitaona mvura zvemazuva ose mvura yacho inoremerwawo tarisaiwo imimi wacho kuchitungwidza muri kuextenda muchivaka muchienda makadai yatinoti uncontrolled development musingatotarise kuti dhamu iri rakakura sei munorinwa zvakadii rinofanirwa kunwiwa nevanhu vakawanda zvakadii saka mhosva pamukuipa imimi kuti toblema kanzo munhu ari kuita kuti tisawane mvura ndiye munhu ari kufanirwa kunge akavaka kunje nemusami saka imi mukaramba muchiblema sitovharare uyo anozozviziva here kuti
Asika honorable, regating bopindra ipapo, honorable, so you are actually saying that people should stop the blame game. But what's the game plan moving forward? Yes. What's the game plan moving forward? You were in Glenview yesterday with the president, Emmerson Mnangagwa. What's going to happen now? What did he say he's going to be doing? Instead of continuing with the blame game, people are dying.
Yes, it's not necessarily about what I told you, but more importantly about what every citizen, every Zimbabwean, every resident of Chitungwiza, Epworth, Norton, Ruwa, every council must be able to raise those issues with government to say, no, look, this reliance on a water infrastructure that is old, that is not sustainable, that is no longer capable of feeding the increase in population. We must now move to construction of Kunji and Mtsandi and Muda Dam. Chitungwiza must be self-reliant. It must build Muda for its own residents. So we must move away from that reliance to say, because maina baba wachiripo ndinongoramba ndichikumbira hofu. And then if hupfu ndisina kupuwa ndopopota. No, we are simply saying, let's go back to the basics. Let's look at the problem. Let's construct my new water sources in order to augment the one that we have for us to be able to have water and deal with this recurrence of diseases which is happening around.
If it's raised by me
or other councillors within the city of Harare, it's not a collective voice. But let's talk about it when we meet the Minister of Water. Let's ask him to expedite the construction of Muda, of Kunji, of Musami.
Okay. Yes. Vagomba, ndinoti ndibudzo sare kumasere mauya nenyaya yakanaka. The reason why vane kuchitungwa ati blame council chat to blame zvese council ne local government anditeka construction yenye Muda Dam yakanga iripo kubvira kudhara asi haira kuconstructwa for reasons not known kune isusu ma residents tinongoti kanzuva anditeka aiwa chimbomira ivanzvadzi nditaure tinodaro because tikutora vanhu vari muzengesa umwe atomboziva handitomboenda kuchikora atombozivi chii chiri kuitika ini nekanzuro ne local government mofanira kubatana handitika moshanda together kuti Muda Dam iyoyo iitwe muri kutaura imimi kuti izvo moramba muchingovaka mukada kuti mudzokere kuti sei vanhu vari kuramba vachingovaka kanzuro imimi mukati nekuti dam bohol yaiswa pamba pemunhu saka private property hazvimeke sense kurara chiramba ichingowanda pane pamba munofanira kuenda beyond kuti private property for you kuti mukwanise kuti zvinhu zvewebsaitika kuchitungwiza kwaseke kunyatsime kune kunhanho handitika kanzuri yakapiwa mari vanhu vachibhadhara mari yemastens havana kupa vanhu mastens aya vanhu vakaenda kunhanho vakapanana mastens vaneta nekumirira ndosaka vanhu vakazovaka uyu ochera gomba rake retoiret apa uyu ochera ringikire tsime rake apa ndozvinoita zvinotezviuye kuite korera saka ndobvumirana nemi vanhu ngavadzidziswe handitika asi uori vanzvadzi mukanzuru nemuhurumende ndo waita kuti vanhu vatambudzike uori ihwohwo iye zvinoizvi aiwa chimwe vanipedzisi iye zvinoizvi vamunangagwa vari kuti vasisi vangu vatanzichi vanhu tiite sendi tiunze mari diaspora togona kuunza mari ehe tikuunza mari because tikufila kuti we have been let down kwete kuti nyika yedu haina mari nyika yedu ine mari but mari iri kuchareriwa kusiriko saka musafunga kuti tikuunza mari because ati nyika yedu haina mari nyika yedu ine mari but mari iri kuendeswa kusiriko handiti muri kuona saka nyaya yana Muda Dam tode toda Muda Dam iyoyi tikutoida Ndakatombo itora pakukampena kwanda kaita kuti muda demo tiri kutoida ndiva mpepa ndakapiwa ema minutes. The reason why muda demo isina kuitwa is because panga pana time yana kasukuvere ukwa ku cancel kwa kune MDC pakaita vakakatanwa yekutizvo zano MDC anozopiwa credit ndiani mukasaita muda demo. Ndinawo mapepa achona ese izvozvo ndakazvinyora pasi. Saka ini mukashana pamwe chete musingai mukabvisa nyaya kuti zano nekuti MDC ka zvibvisei izvozvo hatizvidi because cholera haina kuti MDC kana kuti zano. Saka we don't want to hear zano MDC tira kunzwa kuti vanhu council ikushanda ne government motigadzirisira muda dem mune chine chine chi hatizonzwa party politics hatizonzwa party names. Tuda mvura tuda madems.
Ndoda kukubatsira chimwe chinhu chamunofana kunzwisisa pana. Inini ndiri meya wechito Harare handisi meya wechitungu.
Ndana mama taura kuchitungu saka ndazoenda ipapo.
Ndochinhu chekutanga chandoda kuti pave vatereri vanyatsojekeswe nazvo.
Mhm.
Chechipiri nyaya yeconstruction yemuda inodependa nekuti nzvimbo yacho yoda kuva kwadhamu muridzi wayo ndiani.
Vagomba nekuti nguva yedu yadyana nakati chati tidedze. Vekuchitungwisa todzoka vonyatsotaura ivo vakazvimirira asi nyaya yabatwa namuzvare mpofu yandiya ndati ndoda kuti tiendere mberi naye inyaya yehori. Takaona iConnect mazuva yapfuura vastrive masiwa vachinyora ivo paTwitter kuti pane vamwe vanhu vemukanzuru yenyu imimi vakanga vari kutumidzira aya anonzi
quotation
ari inflated. Zvakazofamba sei?
Mabvunza mubvunzo wakakosha ende wakanaka zvikuru. Chinje kutanga ndechekuti panga pane vanhu vakanyora tinoti ma invoices kana ma quotations. Ma quotations aya akanga ane nyaya yekutengwa kwema gloves. Saka vamasiwa vakanyinyuta maringe nekuti ma prices akasetwa ipapo akaiswa ipapo anga ane mari dzakati kirei. Inini vamasiwa vasati vanyinyuta nekuti ndinonzi vanhu vazhinji vachirefera kuti akaunti yawo masiwa nezvakaposta ipapo. Inini makuseni ndichisvika kutown house ndakapuwa yekuti pane vanhu vakanga vadaro ende town clerk akanga azvibata. Saka vanhu vavo vakasuspendwa asi regai ndijekesi kuti there was an attempt to defraud. Hapana kunge pazo defraud, it was an attempt. And we acted swiftly based on that attempt. We can get it. So we suspended four people. Very combat. We are going to hear in Ozi. Tinduri da maringe nem temo eleva. Kana zadaros no miras no miras. Regain di panda tinduri and chiti. Sometimes. Vanhu taura maringe ne corruption. Vachibhulow corruption iyayi out of proportion pamwe vachinanga zvinhu zvive zvisiri chokwadi. Ndinonzwa zvizhinji vanhu vachifona kana kuti vachitaura vachiti kwarare kwakauya 144 million ikazodai zvinhu zvisipo zvisina kuitika in terms of that figure. So sometimes isusu tinenge tiri mapublic office holders tisikuti aiwa kana munhu une nyaya inenge yaitika hazvina kushata kuibuditsa kuti pakadai paitika pakadai chakaitika zvakadai zvakaitika. Asi tipewo zvinhu zvinoita kuti tinge tikashanda sezvatakaita pana vamasiwa kakati takareceive information tatanga tainvestigeta tanga tatotora macorrective measures. But ngatibudei mitsika yevanhu vanhu vedu muZimbabwe yekungonongedza kana kunonga uchitaura chinhu uchienda uchisiya uchitaura chinhu uchinonga uchienda uchitaura uchingononga uchingosvibisa vamwe uchienda zvinotadzisa nyika yedu kubudirira. Zvinotadzisa nyika yedu kuti tibatane tiite chinhu chakabatika nekuti tinenge takangofunga kuti kune humbavha kune
honorable Gomba. Nyaya yedu inhasi iri kupisa ndofunga tichaitora futi tozomboenda tichidzokerera tichinyatsokurukura nezvayo PJ.
Kwota tinoda kukutendai nekuti panguva iyoyi yekunge muchitsanangura zvimwe zvimunetswa zvirimo muHarare. Isikati setu asavhumi valaleli lapo kungumeya wedhorobho leHarare umnumzana Komba ayichasisake ngodubo lolu oloquqhamuka komkhuhlane wekholera ikanti ke ngabe siyaqhubekela phambili sikhuluma laye kodwa akusavumi igama lami nguPraxedes Jeremiah.
Would also like to thank our in-studio guest, Chiwaniso Mpofu, who was really fired up, and she's standing for Chitungwiza. Our marvelous Mtlanganya, we are saying thank you, Chiwaniso.
Chiwaniso, yeah.
Thank you very much.